chekutanga chatinofanira kuti nyatsonzwa sisa sevana vaZimbabwe ndechekuti hurumende inofanira kunge ichiita mabasa akaita seiwawa nguva dzose zvisina kutarisa kuti uyu abva kuchechipi kana kuti uyu ndokwamai vapi kana uyu ndevebato ripi. Ndo zvatinokurudzira kuti vanhu vese vakafanana, kana kuchinzi hakuna kunaya mvura kana kuchinzi kwaya COVID, idambudziko rinowira munhu wese zvisinei nebato rakamirira. Ende chavanofanira kuziva ndechekuti kana yahurumende wahurumende yemunhu wese, kusanganisira uyo asika kufariri, kusanganisira uyo asina kuvhotera, asi unenge wahurumende yemunhu wese, zvichireva tinofanira kuita inonzi pachirungu parental responsibility. Chinoitika ndechekuti munyika muno mudambudziko radaita nderekuti bato rezanu PF nehurumende zvakafanana, kuti hapana mutsauko wekuti izvi zvaakuitwa nezanu PF izvi zvaakuitwa nehurumende. Saka vanhu vezanu PF vanoshandisa zvinhu zvakaita sezvekutora mukana wezvinhu zvehurumende, zvinosanganisira even mainputs, kusanganisira izvo zvaibatsira vanhu vanotambudzika.
Regai tinzwe kuna vagakanje. Vagakanje, munoti negwaro reZimvaki?
Maita basa, igwaro rakanyorwa nevanhu vakaita inonzi pachirungu research. Chandafarira ndechekuti mukoma wangu vari kufunga kuti hurumende ine zvayakabatsira nazvo vanhu. Dambudziko ravo nderekufunga kuti vezanu PF havasi vanhu nekuti vakawana kubatsirwa. Dambudziko ravo rechipiri nderekuti vari kutaura zvinhu zvavasina shuwa nazvo. MDC Alliance haina chainotaura chekumaruzevha nekuti haizikanwe ikoko ende haiendeko. Saka iri gwaro rakanyorwa nevanhu vane first hand information. Uyu munhu watiri kutaura naye munhu ane ruvengo rwake rwaainarwo nehurumende, ari kutadza kubvuma kuti hurumende yakabatsira vanhu zvisinei nekuti ndevamadhuku vezanu PF zvemu. Mubvunzo wenyu wanga uri pakuti vanozvitorawo sei kuti hurumende yakabatsira vanhu nechikafu. Kana hurumende yakabatsira vanhu nechikafu ichinzi yakabatsira ruzhinji rwezanu PF, kunyaya yekuti vanhu vese vekumaruzevha ndevezanu PF. MDC Alliance kana variko ndekuyo nekuyo, asi ivo vacho MDC Alliance hapana ari kukomplena kuti haana kuwana chikafu. Saka mukoma wangu zvaari kutaura haasi kukwanisa kupindura mubvunzo wamabvunza imimi. Ari kupinzawo yake nyaya yekuti ingadai itori topic yakazvimirira yega. Tiri kudiskasa pamusoro pedhokumendi rakanyorwa riri kutaura kuti hurumende yakabatsira vanhu kumaruzevha. Ichokwadi vanhu vakabatsirwa, zvekuti vakabatsirwa ndevebato ripi hazvina pazvabuditswa as long vari vanhu vekumamisha, as long vachitambudzika.
Regai tinzwe kuna vahlachoya. Vahlachoya,
tinenge tiri kuda kutaura zvinhu zvakafanana, asi kuti tichizosiyanisa kuti vamwe vane definition yemunhu inosiyana neinonga tichiziva. Isu tiri kukurudzira kuti vana veZimbabwe, wese anonzi mwana waZimbabwe anenge achida rubatsiro, senguva yatiri inei yakaoma kudai yekuti vanhu even vanozvitengesera zvinhu zvavo zvavanotengesa zvinoputswa zvichiitwa zvakasiyana siyana, inguva yekuti tibatsire munhu wese anenge ari mudambudziko, anenge achida kuti abatsirwe. Ngazviwanike zvichibatsira munhu wese ari muno muZimbabwe anenge achida rubatsiro rwakadaro.
Vagakanje, zvii zvingaitwa mune ramangwana kuti zvematangiro enyika zvisapinzwa munyaya dzechikafu?
Chikafu hachigone kungodonha, chonzi vanhu nhonga imega. Chinotowana munhu anopa. Munhu wacho anopa apa nhongo mwana wechikoro kuti yaupe chikafu. Panotsvagwa anonzi macommunity leaders. Community leader anenge ari padhuze ndikansela. Kansela wacho kana ari wezanu PF, toita sei? Totora akaruza here wemDC kuti ape vanhu? Ndiye anopa vanhu. Dai hurumende yedu isusu ichisarudza vanhu isingade wemDC, maMP MDC Alliance ari muparliament vakapiwa wezanu PF mota yavakapiwawo. Vakapiwa vezanu PF madiplomatic passport yo vakapiwawo. Pari kupiwa zanu PF mari allowance yayo yemapolitical parties fund. MDC vari kupiwawo mobirano. Saka hapana chiri kuitwa nezanu PF chekuti inosarudza vana veMDC. Kusvikirana nhasi tinorekognize kuti MDC Alliance ipolitical party inoexista, ine pamurumo bati iriko. Saka handisi kuona papoliticize, asi kana muchiti chikafu chiite zvekudonhedzwa, ndege dzofamba dzodonhedza panapa vanhu vanonga vega, yobva yaenda panext vanonga vega, tobvisa macommunity leaders.
Regai tinzwe kuna vahlachoya, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe vahlachoya kugadzirisa dambudziko ramasimudza irori?
Chikafu ndo chiri kutoshandiswa kanezanu kukambena makore ese aya. Ndozvavanoita zuma inputsi ekurimisa chingava chikafu, zvingava zvakasiyana siyana zvinouya mumacommunities especially kumaruzevha. Ndozvavanoshandisa vachityisidzira kuti kana ukasopotaiyo MDC tinokunyima chikafu, ukasapota takati tinokunyima chikafu. Iwo masabhuku iwawo hakuna kana sabhuku anoda zanu PF nokuti sabhuku anoda budiriro munyika, asi nenyaya yekutyisidzirwa nekuvhundutsirwa ndo saka muchizoona senge munofunga kuti masabhuku anosapota zanu PF. Inyaya yekuvhundutsira, regera kuvhundutsira vanhu muone zvinoitika.
Vagakanje, mashoko enyu upesera.
Chichemo chemukomana uyu chekuti zvinhu zvehurumende zviri kupoliticizwa nezanu PF, ndaani chifunga kuti chichemo chiri kuenda kuhurumende. ende hurumende yacho yavari kuchemera ndeipi iyo vasingabvume kuti hurumende iripo yacho iri constitutional saka zvinonetsa kana une chichemo chausingazoti chiri kuenda kunani